Isu seze sini atizi kufara ni dano rakatorwa nemakurukota ohurumende rokuti census kana kuti kuverengwa kwevanhu itange muna April 2022, uyezve zvinozobuda mukuverengwa ikoko zvichizobuda muna August 2022. Kutarwa kwemigano kana kuti kwemaconstituencies inonzi delimitation ichizotangawo muna October 2022. Takatarisa nguva yatarwa iyi, tinoiona iri nguva iri pedosa zvikuru nesarudzo dzichaitwa muna July 2023.
Iko kuverengwa kwevanhu kwakakosha zvakadii vamakoni?
Kuverengwa kwevanhu kunoratidza uwandu hwevanhu vari munyika, zvichizoitawo kuti tizive kuti vanotarisirwa kuvhota vakawanda zvakadii. Chirongwa chesensus ichi kana chapera, tinowanawo umbowo hwokuti maconstituency edu angange akakura zvakadini, uye vanenge vachivhota kana kuti vane makore anoita kuti vakwanise kuvhota vanogona kunge vakawanda zvakaita sei, kuitira kuti zvese izvi zvizobatsira kuti mbigano itarwe. Zvino tatarisa takaona kuti delimitation iyi kana kutarwa kwemugano yangopuhwa mwedzi mitatu chete kubva muna October 2022 kusvika muna December 2022, inova nguva pfupi pfupi chaizvo takatarisa kukosha kwechirongwa ichochi.
Ko, kune dzimwe nyika vanobatawo sei nyaya iyoyi yekuverengwa kwevanhu nekutarwa kwematunhu?
Kune dzimwe nyika dzakaita sana Zambia nana Kenya, chirongwa chinotora kana makore maviri chaiwo chichiitwa.
Bumbiro remutemo rinoti panyaya iyoyi vamakoni?
Takatendawo kubumbiro remutemo wenyika, rinotaurawo zvakare kuti kana kutarwa kwemigano kunenge kwaitwa kwakasapera mwedzi mitanhatu kana kuti 6 election yakuda kuitwa, zvinenge zvabuda mudelimitation exercise iyoyo hazvizoshanda muelection iyoyo. Semuenzaniso, delimitation results yedu yakazobuda muna January 2023, kureva kuti zvabuda mudelimitation iyoyo hazvichashande kuelection ya 2023, zvakutozoshanda chete muelection ichatevera kuna 2029 ikoko.
Chii chamuri kutyira kuti chinogona kukanganisika kana zvakaenderera mberi zvakadai?
Chatinotyira ndezvekuti kana delimitation yakasetwa zvakanaka, panoitawo vanopikisa zvinenge zvabuda imomo. Ndosaka tichiti delimitation iitwe nenguva, kuitawo kuti avo vanenge vachipokana nezvinenge zvabuda imomo vave nenguva yakakwana yekuti vaende kumatarets mhosva kana kuti kuelectoral court vachinyunyuta delimitation exercise inenge yaitwa iyoyo. Zvino mumwedzi mitatu kubva muna October 2022 kusvika muna December 2022, mishoma zvokuti result inenge yabuda iyoyo, vanhu vanogona kushaya mukana yokuti vakwanise kuchallenge result iyoyo kana vasiri kufara nayo.